Station.
Mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato rezanupiefu amunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru webato remDCT vaDouglas Monzora tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzobatsira zvavo. Somuenzaniso wamugabe vachitora niko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech, asi takazoona vamugabe vaakutiponda, takazoona vamugabe vaakuuraya nyika. Asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti chetezravataura iwo kuti maelections ariko gore rinouya, iyo inyaya yatotambira zvikuru. Chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena, uyezve vanhu vanenge vari safe, vanhu vachachengetedzwa. Asi chikuru chatinoda ndechekuti zvitsaura mashoko chete zvive zvinhu zvinoitwa into action. Tinoona kuti pa 7 years vakanga vari part yegovernment yamugabe. In fact, vakanga vari one of the key ministers wamugabe. Saka nyaya yakaitika ivowo vanoshare blame yacho. Saka tanzwa zvavataura hongu, asi tika kuona action yacho. Tika kuona kuti masoja anenga munyaya dzesarudzo. Tika kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine tina ma CIO here. Tiri kuda zvakare, chikuru kuru chatiri kuda ndechesidzo dzakachena, uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations. Tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi nokuti masoja akapindira. Akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana nezvirikuitika kuzanupiefu.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu, ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off tiri pasi pamugabe hazvina kumbofamba, but zvazvisingafambi. Ivo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurirana tikawirirana zvikasaitwa. Takawirirana kuti kana kuti vaya vavabereki vakabva kuna Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanofanira kuregista kuvhota zvisina dambudziko. Takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence. Takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa. Saka isu tiri kutaurirana ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri. Taakuda kuti the party dialogue yacho inge iine simba yekudirecta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene. Asi kutaurirana kwedu hakunei hakunei nezvinozoonekwa semapurisa nemaCIO. Saka tichibuda kuti actions dzinge dziripo kusave kuora chete.
Uyo anga ari munyori mukuru webato remDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo, avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRodsville Police Station, vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparare renyatwa uko vari pari zvino, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo sesangano reHuman Rights Watch kuti vaChombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 14 nemauto anga akapakatira pfuti. Vanhu vakapaza gedhi, vakapaza musha wavo, madhoo nezvimwe, vatora vakavarova zvakasimbarana zvese nemudzimai, uyezve kuti vakazoiswa mumapurisa pavapaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva. Asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko, nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge. Zvicho pamutemo, kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti wakafira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasingakwanisi kuona kuti ndiyanishondo rese vakavharwa kumeso vasingakwanisi kuona izvi hazvitenderwi pamutemo weZimbabwe kukanganisa kana kuri kuziva nemhosva hatisi kuti vanga vasaenda pamberi pematare ezimhosva asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare ezimhosva otaurirwa mhosva yake otongwa oonekwa kunzi mhosva yachona anayo here kana kuti kwete hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo
tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi dare munenge muchitarisira kuti riite sei
pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa akatorwa zvisiri pamutemo akasungwa zvisiri pamutemo akachengetwa kwenguva isina kufanira nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare ezimhosva zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuchombo pamberi pedare rezimhosva kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kasira mberi zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo asi tinoshora zvikuru kuru unhu hwemauto hwekuita kuvanhu kasira mberi vasingataure kuti mhosva ndeye ngavarege mapurisa aite basa ravo kana Zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurangakondi vavagadzwa
Kweta tunorira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBe Abed. Vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi. Aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru muSouth Africa, Oscar Pistorius, awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore gumi nematatu nemwedzi mishanu. Pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp muna 2013. Dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare repamusoro-soro ndiro razowedzera chirango ichi. Vamwe vagari vekwaZvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavakaitira. Arthur Chigoriwa akashanyira kwaZvimba ndokuti panyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavaMugabe vachiti hapana budiriro ine musoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika. Vagari vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kuNorton kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri gumi dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama mission. Mumwe mugari wekwaZvimba vaFidelis Chinyani vanogara pedyo nepamba pavaMugabe kwaZvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavaMugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika.
Muno ndodaira kuti ndimuna kwasa kusvika padanho kuti tafara zvikuru. Mungandisa muchiona kana pana apa ndofunga muno maZimba kuti takafara. Takafara chaizvo munyaya iyoyo kuti mukatenderera mukanyatsotarisa mukatenderera muno hamuna development. It's one of the underdeveloped places muZimbabwe. Zvinhu zviri pasi chaizvo chaizvo. Tingataura edu zvakawanda asi mukatarisa development yaiyo muno mahamuna. Ndivo kana kutendera kwamungaite munhu munozoona kuti hamuna development, chinonzi development.
mumwe mugaro wekwaZvimba vaAmos Mafiarwa vanoti vanotsigira zvakaitwa nemasoja kumanikidza vamugabe kusiya basa vachiti hapana budiriro yavakaita maZvimba. VaMafiarwa vanoti vamugabe munhu ane rusarura sezvo vakaitira hama dzavo dzepakutama zvakanaka asi vachikanganwa ruzhinji rwemaZvimba pamwe nemunyika.
Hamuna kana development yavakatoita, vanhu vakatozodevelopera vega, iwe chavo vaitouraya nekuti kuno kwaZvimba kutori wesi zvitori dzimwe nzvimbo dzinoani kwaZvimba hakutorina kana chakambosimudzwa kana bhohoro chaivemurako vanhu vavatotenhonga svosve nemurume. Chavangangoita ndekuti vanika gurupu kavo chetekeepamaresetlement vaye hama avo vavakera dzimba chete kwevanhu vakaisira magetsi nokupambura naivo pachezvaone kukuzviimira kuti yavo vanhu vese havana chavainazvo. Vavakabvisa panzvimbo pavakazonoita zvireseva chavo pavakavhara nejurao.
Amai Belinda Kasanze vanoti vanofara zvikuru nekusiya basa kwavamugabe vachiti kwasara bato rezanupf kuti ribude muhurumende.
Isusu vanhu vekuno nechiitiko chakaitika ichi takachigamuchira zvedu asi hazvisa zvanyatsodzika patiri kuda. Chatiri kuda isusu ndechekuti zanupf ngaibva yatobva. Chese chinonzi zanupf tikachitarisa isusu tiri kutongoona huri kuuori chete. Hapana anogona kutiitira zvatinoda ngaitombobva.
VaMafiarwa vanoti hurumende yebato rezanupf hapana zvavanokwanisa kushandura sezvo vamunangagwa navamugabe vari mumba mumwe chete munobikwa mbodza.
Zvo zvaamugabe zvaana munangagwa zvakangofanana. Vamunangagwa havana shatuka vanoonza namugabe vana vemunhu mumwe chete.
Asi mumwe muvakidzani wavamugabe aramba kudomwa nezita uyo anopiwa zvekudya kamwe chete pagore pakisimusi anoti haafari nekusiya basa kwavamugabe asi anoti hapana zvekuita sezvo zviri izvo zvavepo uye kuti vakabvuma kusiya basa.
Kuzvino zvatongopo ndozvatongasepa kuzvikana zvazvida ndo zvatongopo kuzvikana zvazvida ndo zvatongopo saka vakasainyiranawo vakataurana kusaina faini kuti chinzvimbo chechake chachiri chake kakakabvumawo kusaina faini. Vari kuasepta kuti tingaita sei ndozvaita sei ndozvatopo hapa zvokuzviita.
Vamugabe vakasiya basa svondo rino mushure mekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanupf. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Yapera regai timbotarisa musoro enhau zvakare. Father Fidelis Mukonori avo vaive muyananisi pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvinhu zvakare mangwana anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ndinotungamirira nkomo munhau dzeEastern Ndebele.